Ini ndine jonga kande miri nchiti ene msore na uza nasi chipiri zvita 25, 2018. Vanhu wakawanda vanotamba kisimusi yegore rino vasina zvekudya, vamwe vari mumitsetse yepeturu nedhiziri pamagaraji. Gurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo vanoti nyika haina dambudziko repeturu nedhiziri, vachiti dambudziko riripo nderevanhu vari kutenga mafuta akawandisa vachiachengeta vachityira kuti anogona kuzoshayikwa zvachose. Studio 7 inotarisa kuomerwa kwanga kwakaitwa neveruzhinji munyaya dzeupfumi mugore ra2018. Zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kushanda nekugara muBotswana zvinosarudza kutumira hama neshamwari mari nezvekudya pazoro rekisimusi, pane kuenda kumusha zvichiti zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka munyaya dzemari. Vamwe vemakereke vanoedzerwa vari kumachechi kwavo vachicherechedza kuberekwa kwaJesu Kristu. Nhengo dzekereke yeguta raJehovha dzinorwisana zvakaipisisa nekupisirana dzimba kwazvimba kumashanaland west. Mushurongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzoro rekisimusi pamwe nekutarisa mamiriro anga akaita gore ra2018 kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave.